Mumwe mukuru mukuru musangano re ZNNP Plus vaClarence Mademutsa vanoti mushonga mutsva wedolutogravia kana kuti DTG uyo wakaparwa muZimbabwe gore rakapfuura hausati wava kupiwa vanhu vakawanda vanorarama neHIV AIDS munyika.
Ministry of Health yakanga yakaita plani yayo gore rakapfuura chiti ichatanga kuisa vanhu paDTG kana kuti dolutegravia namei kupfuurira kunoita munana August zvichitarisirwa kunzi muna December vazhinji vanhu vanoramba utachiwana vangadai vari paDTG. Asi dambudziko ravapo nderekuti kana tichitarisa muna January munomu havasi vese vaendeswa paDTG. Explanation yatakawana ndeyekuti tichine mishonga yakawanda yeefevirenzi. Efevirenzi ndiyo yatiri kubva kwairi tichienda kuDTG. Saka vari kuti ivo tinofanira kutanga tapedza efevirenzi yacho kuti tiende kuDTG.
Vamademutsa vanoti vanhu vanorarama neHIV AIDS vakawanda vaifanirwa kunge vakatanga kumwa mushonga weDTG gore ra2019 risati rapera. Vamademutsa vanoti vanhu havafanirwe kuramba vakamirira mushonga weDTG sezvo wakanakira kuvanhu vanorarama neHIV AIDS.
Hatichakwanisi kuti tese tiende pamushonga iwowo nenguva yanga yakambotarwa kunzi yari kutanga last year and by December last year tikadai tese tiri pamushonga iwowo. Saka ndochinotinetsa kuti dai takwanisa kuti tese taenda paDTG nenguva pfupi pfupi nekuti DTG taiona kuti inotibatsira iri less toxic, hainyanyi kutikwadza makwadzira anga ari kuita mimwe mishonga.
Vamademutsa vanoti dzimwe nhengo dzesangano ravo dzanga dzichinetseka pakushandisa mushonga weefavirenzi. Nokudaro chinhu chinenge chakanaka kuti vanhu vakawanda vashandise DTG sezvo mushonga uyu usina hukasha hunovhiringidza utano hwevanhu vanorarama neHIV AIDS.
Vamwe vaichema-chema nenyaya yeefavirenzi kuti efavirenzi inotiti tadze kurara, inotindite zvichiona zvinhu zvisizvo. Saka totarisira kuti DTG nenguva pfupi pfupi inotevera ingave iriyo drug tinokwanisa kuti tese titange kushandisa mugore rino ra2020.
Vamademutsa vanoti havasati vava neruzivo rwekuti vanhu vangani vanofanirwa kunge vachipiwa DTG.
Ivo mastatistics hatisati tanawo asi semazivire tinoita uyezve sematauro atakaitwa neministry vanga vari kutanga kumwa mushonga iwoyo vanhu vanga vachitotanga kunzi vari positive musi wacho iwowo. Saka tinotarisa tofunga kuti nhamba yacho isati yakura zvakanyanya zvekuti tingati tani more than half of vanhu vari kumwa DTG. Handifungi kuti takusvika palevhu iyoyo nekuti programu yekuita roll out DTG yakamboti dzikirei towards the end of the year.
Asi mumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita rake anoti vanhu havafanire kumanikidzwa kuti vapinde muchirongwa cheDTG sezvo vamwe vanhu vakaita saivo vasina dambudziko nemishonga yavari kunwa pari zvino. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kuti zvii zvakanakira mushonga mutsva uyu uye kuti sei vanhu vakawanda vasati vava paurongwa hweDTG sezviri kutaurwa navamademutsa. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvirwere mubazi rezveutano Dr. Clorata Kwanzura vanoti mushonga weDTG mushonga mutsva unobatsira kudzikisa hukasha hweHIV.
Mi munoziva kuti patinonwa mishonga maARVs macombination yemishonga mitatu ndo yatinoshandisa. Saka iyo iri DTG E1 asichange iri mucombination inenge yakunzi TLD. TLD inenge ine tinofovela movidin nedolutegravir DTG. Yatiri kunwa iye zvinezvi tine TLE handi tinofovela movidin neefavirenzi. Saka china L avo vamwe chete pane mishonga iri kunwa izvozvi. Saka DTG iri yachingobvisa the efavirenzi yagara iri mushonga uri kunwa nevazhinji yezvinei zvari pafirst line yoriplesa iwoyo china ivo vanongoramba vari vamwe chipedzi tinofovhenetela mevedi ndiwo mushonga wagara uripo uri kushandiswa nevazhinji vari pafirst line yezvo saka DTG ndiwo unenge uri munyuwani.
Dr. Gwanzura vanoti bazi reutano rinogara richiita ongororo dzekuona kuti ndeupi mushonga ungave nani pakubatsira vanorarama neHIV. Zimbabwe imwe yenyika shoma dzemuAfrica dzava kushandisa mushonga weDTG uyo wakatambirwa zviri pamutemo muAmerica mugore ra2013 mushure mekunge nyanzvi dzeutano dzaona kuti mushonga uyu waibatsira zvikuru kudzikisa ukasha hweHIV AIDS. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirimzamiri.